Zimbabwe Peace Project iorganization atino respecta and most of the time tinoziva kuti inokupai ma correct records. But pekuti vamwe vetu vekusisi vakakonzera zveviolence, I think ipapo havana kuzitarisisa. Because zvaiitika unoziva kuti isusu hatina mamembers anongozikana kuti our DCC, you know our part was structureless, isina mastructures. Zvekuti masisi akakodzera mirishonga kana kuti akabatsira haipapo zvinongoti netsee. Actually hazvisi chokwadi. But zvazvaitika taiona vanhu vezano vaitora matisheti etu akanyorwa CC. Iva vongoita musindo vakafeka matisheti iyawo. Saka vechiitira kuti kubalansi kuti ivo ndivo vanhu vemusindo vanozikawa nevemusindo. Kuti vanogara vechiita musindo, vanowina nezvemusindo. Ipati unoziva kudhara vaiti zano inotonga neropa. Saka is in their DA kuti vanhu vemusindo hakusisi ipati yecitizen, ipati yevanhu, ipati isina zvemusindo.